Vachamisa vataura mashoko aya nhasi panhandare pamurombedzi kuvatsigiri vavo vanga vachisvika zviuru zvishanu. Vachi United Nations inounza achiremerera kusarudzo.
Asi vatoda kuti vekune dzimwe nyika vauya kuzoona sarudzo. Ndakaudza kuti United Nations yaifanira kunge yakakokwa haisati yakokwa. Patakati sarudzo dzedu kuti dzive nechimiro dzinofanira kuonekwa nekune dzimwe nyika. Kuti zvifadze vamwe zvifadze isu. Kuti zviwirirane kuti tose tine sarudzo dziri kufamba zvakadi.
Sachigaro wevesin vaAndrew Makoni vanoti United Nations inowanzouya kuzotungamira sarudzo zvikuru kana nyika ichangobva muhondo.
Asi kana ikada kuti kana maconditions acho ari kuitwa maelections ari akaita sokuti kwava kutoda peace mission yekunge iripo ndopanonge panopinda wana UN nokuti ndo vane mapeace missions akawanda vatinoona ari achishanda munyika dzakasiyana siyana. Missions dzikazivanzouya kuno kune kukanyanya kuita violence yakanyanya senge for instance kukara pakanzi panoita maelections ku Sudan because kwanga kune hondo.
Vachamisa vaenderera mberi vachiti vachakunda vamunangagwa zvine mutsindo rwendo runo.
Manawe takamurova muna 2018 munozviziva akazonoponera kuconstitutional court. Zvino gore rino takati haiwa isu hatisi zvinoenda kukoti, toda kumurova zvokuti iye ndiye unoenda kukoti.
Asi vakafanobata chigaro chemukuru webazi rezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vafarai marapira vati bato ravo rinokunda.
Zanu PF iri kukurudzira runyararo. Zanu PF iri kukurudzira kubatana. Zanu PF iri kutaura kuti mhirishonga inotikanganisa basa redu rekuvaka nyika ratiri kuita nounyanzvi tikatungamirwa navamunangagwa. Saka Zanu PF hatitodi isu musindo, tinotoda maelections ane runyararo. Tinoita musindo wei isi takatokunda zviri pachena kuti isi tichakunda. Vamwe marala vari kuita vanhu vachitadza kuzadza nzvimbo dzinopinda vanhu 4,000 isusu hatina rali yatiri kukwanisa kutova netemwa nemusoro kuti toitira papi nenyaya yekuti tiri kushaya nzvimbo inokwana vanhu vedu kuti vaungane.
Vachamisa vati nyika ino inoda kuti vemapato ezvematongerwo enyika vashande pamwe chete. Nokudaro vanoti vakakunda vachaita kuti mutungamiri webato rezanu PF ave nechigaro muparamende.
Unofanira kubatanidza nzvimbo dzose, maregions ose, kwete kuti wotorove kwako chete kana vebato rako. Isu tapinda one of the things atinogadzira tichigadzira upfumi hwenyika is to be tolerant. Opposition munangagwa nezanu PF ndoda kuvacreatera seat reopposition leader ndichivashedza kusteta kuti zvanzo vachizoona kuti hurumende inofamba sei.
Asi izvi zvinonzi nemutauri wavamunangagwa vageorge Charamba zvakarambwa navachamisa zvakapa kuti vape chigaro ichi kuna vadouglas monzura vemdc. Mumwe wechidiki webato reTCC apinda musangano wanhasi valazarus kimbini vanoti vafara nemashoko avachamisa panyaya yeminda.
Ndinotenda vachamisa vari kuuya neshandiko. Mukomana wechidiki hatina kusiyana nemakore akawanda asi ari kuramba achitaura development kune generation iriko.
Zvichakadaro mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanga vari kucross date kuhange kumatebhelerendi north uko vaita musangano nevatsigiri vebato ravo. Musangano wanhasi wamboda kukanganiswa nenhengo dzebato rezanu PF apo dzadaidza mapurisa dzichiti nhengo dzeTCC dziri kuvadenha. Asi mapurisa auya akaona pasina mhirizhonga yanga ichitaurwa iyi. Ndakamirira Studio 7 kwamurombedzi ndini Nunurai Jena.